Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Nyamavhuvhu 25, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Oh dear God, let Emerson Ndambuzo Mnangagwa be covered by the spirit of wisdom and of understanding, of the spirit of counsel, of mind.
Zimbabwe Council of Churches inonamatira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoramba vakatsika madziro vachiti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Imwe nengo ye Zanu PF va Bright Matonga voshushikana nekuramba kwavachamisa kutambira kukundwa.
Zvinhu zvisina kunaka izvozvo zvokuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananiswa. Hamuzoti zvakare hatizvitambire. Zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga. Zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Council of Churches ZCC yakoka vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ichivanamatira kuitira kuti munyika muve nerunyararo pamwe nekubatana kuitira kuti nyika ienderere mberi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Council of Churches ZCC yaita munamato wekunamatira vose vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika muurongwa hwanga huchikokerwa nemunyori muZCC Reverend Kenneth Mutata. Vakwanisa kupinda munamato uyu mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLove Mo Maduku.
Shall we stretch our hands and pray for our president, our God, who changes times and seasons, the God who deposes kings and raises others, the God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Hear our prayer for our president-elect, Emerson Ndambuzo Mnangagwa.
Vachitaura mushure mekunamatirwa vaMnangagwa vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzine runyararo zvinova zvakavafadza.
Tinofara kuti takachinja senyika tikaita sarudzo dzine runyararo kunyange mukutsvaga rutsigiro. Izvi zvakatipa manyemwe senyika kuti tinogona kuita sarudzo dzine runyararo kana tazvipira. Kunyange kuvhota kwedu ndinoona sekuti takagonesesa zvikuru.
Vati voshuviro yavo ndeyekuti vabatane nevavaikwikwidzana navo musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati kunyange hazvo vanhu vakasiyana pamafungiro, zvakakosha kushandira runyararo munyika.
Our role as new dispensation is to say What programs should we introduce? What economic?
Seurumende itwa, tunofanwa kuzvibvunza kuti zvii zvatingaite kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Kune vamwe vari nani, asi tine vachiri kutambura, vanoda kusimudzirwa nehurumende. Asi izvi zvinogoneka chete, kana kune runyararo.
Vamunangagwa vati chinangwa chavo ndechekuunza pundutso kunyanya kuvarombo, asi vati izvi zvinobudirira chete kana munyika muine runyararo. Vamunangagwa vati vamirira kugadzwa kwavo sezviri pamutemo. Vamadhuku vatiwo chakakosha munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vatiwo zvakakosha kuti vaikwikwidza vatambire zvakabuda musarudzo.
Ndiuda kuti kune vanhu vese veZimbabwe, sarudzo inouya ichienda inoitwa kamwe pa5 years. Yatopfuura yapfuura, toshanda futi takatarisa nyika yedu ibudirire ifambe zvakanaka. Toshanda neanenge awina, vaya vanenge vari kuopposition, tichiopoza zvatiri kuona kuti hazvisi kunaka zviri kwa nemunhu iyeye. Asi tichigadzirira futi panext election muna 2023 tokukwidzanazve. Chikuru ndechekuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Paitozongowina munhu umwe chete, nokuti pese panosadzwa panenge pachimwina munhu umwe chete. Saka mapresidents vanga vari 23 but paitobuda munhu wani. And vaya vasina kubudirira vanhu vakawanda unotsamwa nazvo kana usafara, asi bvuma kuti election yaitwa toenda mberi nenyika.
Sangano reZCC rinoti rakakoka vose vakakwikwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika, kusanganisira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vasina kuuya. Reverend Mutata vatiwo vakakoka kuita munamato uyu zvechimbi chimbi zvinova zvingava zvakatadzisa vamwe kuuya. Asi vati semakereke, chinangwa chavo ndechekukurudzira kubatana munyika nerunyararo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Modadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti varikuronga kuratidzira munyika yose vachiti vakakunda musarudzo dzemusi wa30 chikunguru, kunyangwe hazvo dare repamusoro-soro rakatura mutongo wekuti vaEmerson Munangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashitaura nevatore venhau kekutanga kubva zvakatorwa mutongo nedare reConstitutional Court nezuro wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yenyika, vachamisa vati ivo ndivo vakakunda musarudzo uye vanoti vane humbo hwavachaburitsa panguva iri kutevera.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo idzi, and tinotenda vagari vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe, nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo zvikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa, ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakala na vakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare, asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende kuti taure mashoko akadai kuti hongu dare rinoremekedzwa, asi hatiwirirani kana kuti tinopokana nezvakabuda imomo.
Mashoko avachamisa aya anouyawo apo dare rakaramba kuti umwe umbowo hwavaive nahwo husvitswe mudare, vachinzi vakanga vanonoka kuhusvitsa, zvakazoita kuti dare rirase nyaya yavakakwidza kudare yekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi richiti vachamisa vakanga vasina umbowo hwakakwana. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo nezvenyaya iyi, asi tabata imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga, avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, avo vati vachamisa vanofanira kutambira zvakaturwa nedare.
Zvinhu zvisina kunaka izvizvi zvokuti dare rapa mutongo ndokwamaenda muchiti munoyananiswa. Hamuzoti zvakare hatizvitambire. Zvaakutorera kuti vane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvavakagara vakaronga, zvavari kuita kana kuti vari kushandiswa kana kuti vari kuda kuita sei.
Vachamisa vati vachashandisa nzira dzose dziri pamutemo dzinosanganisira kuratidzira munyika yose kuti vadzivirire mavhoti everuzhinji vakavavhotera, vachiti havasi kuzomirira zvesarudzo dzemuna 2023. Vati mazuva ekuratidzira achaziviswa kana vachinge vawirirana sebato pavachaita musangano wekomiti yepamusoro yebato ravo nechitatu.
Tichaita zvakawanda izvo zvamutaura kungoenda mugwagwa mugwagwa ndemumwe pati vanhu vane kodzero dzokuzviragidza pazviri pachena mubumbiro remutemo mukatarisa muchikamu makumi mashanu nemapfumbamwe 59 section 59 yebumbiro mune kodzero dzokuti vanhu kana vane kuragidzira kwavanoda kuita ngavaiti, asi pamusoro paizvozvo vanhu zvevane kodzero dzokunge vachiita zvamwe zvakawanda mumatongerwo enyika kuti nyaya dzavo dzinge dzichigadziriswa. Tinoti vane musangano wakakosha watiri kuita vhiki rinouya nemusi wechitatu, national council yedu yeMDC, tichasanganawo nemapartners edu muallianci toona kuti gwara ratotora nderipi.
Asi vamatonga vati vachamisa vanofanira kusiyana nenyaya yekuti veruzhinji varatidzire vachiti zvinokonzeresa kukuvara kwevanhu sezvakaitika mukuratidzira kwemusi wa1 Nyamavhuvhu, uko kwakasiya vanhu vakawanda vafa mushure mekupfurwa nemasoja.
Ngavazive zvakare kuti pane vanhu vatanhatu vakafa nenhau dzekuti vakanzi izvo tisita hwina woenda mustreet vaida kunopaza zvinhu vakapisa mabhazi, vanhu vaiva vangasingadai vasina kufanira kufa. Saka izvozvo zvavarida kuronga zvakare, ndinofunga kuti havasi kuchaita zvokuti vaendese vanhu mastreet. Ende tinokurudzira vanhu veZimbabwe kuti aiwa sarudzo dzapera, chiregai munhu haufire zvematongerwo enyika, ita zvemumba mako nemhuri yako, izvapera izvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika mangwana zvichitevera mutongo wakaturwa neDare neZuro. Vachamisa vati havasi kuzoenda kunoona vaMnangagwa vachigadzwa vachiti havadziye moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
America inokurudzira kuti hurumende yeZimbabwe nemapato ese ezvematongerwo enyika varemekedze bumbiro remitemo yenyika uye kuona kuti mitemo iyi yatevedzerwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti riri kushushikana zvikuru nekushandiswa kwezvematongerwo enyika mukutyora kodzero dzevanhu mushure yemesarudzo. Gwaro raburitswa nebazi iri rinoti mirizhonga nekutyorwa kwemitemo zvinhu zvisingafanirwe kuitwa, uye vose vanopara mhosva vanofanirwa kurangwa nemutemo yenyika. America inoti iri kukurudzira hurumende kuti iite nhaurirano navose vari munyika kuitira kuti urongwa hwekuvandudza mitemo yesarudzo pamwe nenyaya dzeupfumi zvibudirire. Mashoko aya atsinirwawo nesangano reEuropean Union iro ratiwo rinozvipira kutsigira Zimbabwe mukuunza runyararo munyika, uye mitemo inofanira kushandiswa mukuchengetedza kodzero dzevanhu nekurwira zvizvarwa zvose pasina rusarura. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, vadewa mavhinga, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Sarudzo dzakaitwa idzi ndoyanga iri ganhuro pakuona kwevazhinji vari kunze inotaridza kuti nyika yeZimbabwe yanangepi maringe nezvekutyidzana nedzimwe nyika nezvekodzero dzevanhu. Saka tiri kuona kuti kutaura kweAmerica zvakarewo nekutaura kweEU kunoreva kuti vari kusimbisa panyaya yemutemo kuti mutemo utevedzerwe.
Ndaonawo gwaro rehurumende yeAmerica richitaura kuti zvichiripo zvizhinji zvavasina kufara nazvo mumabatirwo akaitwa sarudzo zvinoda kugadziriswa. Ndezvipi zvinobatika zviviri zvitatu zvinoda kunzi zvigadziriswa?
Chekutanga, mapazi ehurumende, mapepa ehurumende anotarisana Herald, Sunday Mail nepenyuro yehurumende ZBC kuradio nekuterevhizheni, zvese izvi zvanga zvisina kumira pakati, zvanga zvakarerekera kudivi rezano PF. Zvakarewo tinoona kuti hurumende yavaMnangagwa yanga ine masimba ekushandisa nyaya dzekupa vanhu chikafu kunyanya kumaruwa kuti vagotsigira bato rimwe chete rezano PF. Izvozvo zvakakanganiswa. Chetatu, takaona kuti vanhu vazhinji vaivhundutsirwa nikunyanya kumaruwa vachitsidzirwa kuti mukasa votera ZANU-PF muchazviona.
Ndaona hurumende yeAmerica ichitaura kuti iri kukurudzira Zimbabwe kuti ishande pamwe chete nevamwe vose vane chekuita nezvematongerwo enyika. Munoona here sevari kuedza kunongedzera kuti pangaitwe hurumende mubatanidzwa?
Hongu tichiona nezvakabuda musarudzo zvakataurwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ndozvachona zvinotaridza kuti Zimbabwe yakanyanyisa kupatsanurana nekuti pane vanhu vane huwandu vanotsigira vachamisa nebato ravo. Zvakarewo humwe huwandu hunenge huri kudivira vamunange kune bato ravo. Nyika inoda kuti ibatanidzwe paite mushandira pamwe chete. Izvi zvingangogonekwa chete nehurumende yemushandira pamwe yemubatanidzwa.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDhewa Mavhinga, vachitaura parunare vari kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vafa uye vamwe vanhu vana vakakuvara zvichitevera kuputika kwebhambu pedyo nehofisi yezvesarudzo kumaodzanyemba kwakadziva kumabhezuva kweguta reJalalabad. Izvi zvaburitswa nhasi nevakuru vakuru vemuAfghanistan. Vakuru ava vanoti kuputika uku kwaitika apo munhu anga akazviteya nebhambu asvika pedyo nevanhu vanga vachiratidzira pedyo nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo. Tochimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nerimwe remagweta vechidzimai vakange vakamirira vanowa manyika kudare reConstitutional Court panyaya yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare iri vachipikisa ivo zvakange zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Regai tiende kune gweta guru iri tinzwe kuti ndiani uyezve kuti vakanzwa sei kunge vakamirira vamanyika.
Makadini vabereki, inini ndinoitwa Regina Mabwe, iri muzvare wekwa Bwanali, ndiri advocate anoshanda iye muZimbabwe, ndichishanda ndiri paboka iro rinonzi The Chambers Advocates of Zimbabwe. Ndiri advocate wekumaSuperior Courts of Zimbabwe, ndinoshanda ndiri kuSupreme Court zvekare nekuHigh Court nemamwe matare makuru emunyika yedu yeZimbabwe. Ndinonzwa kufara zvikuru kuti ndakawana mukana uyu wekuti ndikwanise kumiririra mumwe wevakanga vari marespondents mukati menyaya yakakwidzwa kuConstitutional Court. Ini ndakanga ndakamirira Dr. Manyika veBuild Zimbabwe, vakanga vakanyorwa mumagwaro akaenda kuConstitutional Court sa5th respondent. Chinondifadza ndechekuti pane vamiririri vakanga vari mudare mukati mezuva reWednesday, ini ndinindoga mudzimai akanga aripo pavamiririri. Chinova chinhu chakanaka nekuda kwekuti zvinokurudzirawo mamwe madzimai kuti azive kuti munhu ukwanise kunge uri advocate uchiita nyaya dzakaoma kudaro dzinosimudzira nyika yeZimbabwe, hazvinei kuti uri munhu wemudzimai, hazvinei kuti uri munhu wemurume, unokwanisa kuzviita.
Mungatipowo nhoroondo yekuti makasvika sei pamuri ipapa semudzimai kuti muzonzi advocate? Zvanga zviri nyore here?
Ndinoda kutaura kuti zvakanga zvisiri nyore, asi nekuda kwekushanda kukuru uye nekuda kwekutsungirira zvakakwanisa kunge zvichibudirira. Ndakanga ndiri paUniversity of Zimbabwe muna 2011 pakupedza kwangu, nokuda kwekuti ndakanga ndiri munhuwo aiita zvinhu zvakasiyana-siyana zvaiita kuti zita reuniversity ribudirire, ndakabva ndaenda kunoshanda palaw firm. Asi handina kuita mwedzi yakawanda ndakabva ndakumbirwa kuti ndijoine advocates chambers. Mazuva iwayo ndiri anonzi iye apupil advocate. Mune mamwe mazwi ndakanga ndakudzidziswa kuti ndigoshanda saadvocate. So mukati mekushanda nekudzidza ndakatombobatsirawo pakuresecha pane one of the dzimwe nyaya dzakamboitawo mukurumbira yava mawarire yataikota zvekare pataiita nhau yakapinda mudare musi weWednesday. Pakazoperawo makore angu ekuti ndakange ndaonekwa kuti ndasvika pazera rekuti ndakwanisawo kumirira nyaya, ndokubva ndatenderwa kuti ndichitanga kupractisa as an advocate. Saka ndinoda kuti zvinhu zvakanga zvisiri nyore, uchizoisawo zvekare nyaya yekuti ndiri munhu ane mhuri uye ndane mwana, ukazviisa mukati imomo unoona kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvaimborema nekuda kwekuti unenge uchifanira kuona kuti hapana wawanyima nguva, basa nemhuri nezvimwe zvinenge zviripo. Asi ndinoda kutenda kuti nekutsungirira nekushanda nesimba uye nekuvimba muna Mwari zvakasvika pane zvatakaona musi wechitatu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai advocate Mabwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chedu cheupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro iri kubva kumapoka akasiyana-siyana, zvikuru kumakereke, yekuti munyika munge muine kugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda. Muhurukuru wedu tine mukuru wekereke yeZimbabwe Divine Destiny, Bishop Anselmo Magaya. Ndiri kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu, Bishop Magaya.
Aiwa, tinotenda vakandamire.
Bishop Magaya, hurukuro dzese dzatanga tichiita mazuva ose dzakanangana nekuti munyika munge muchigadzikana, vanhu vachipodzwa maronda nekuregererana, asi tiri kuona kunge zviri kuramba zvichiitika zvisiri kusvika kana kunanga kune zvataitarisira nehurukuro yatakaita musi uno. Izvi zvamungataura?
Zvandingataura, Jonga, ndezvokuti nyaya ye kupodzwa kwemaronda inoda kuti pamwe chete senyika tibate tichirevesa tichitaura chokwadi uye tisina chakanyanya chatinovanza. Ndava zvacho zviri kurwadza vanhu, ndo zvacho dzimonguva zvisiri kupfumirwa vanhu kuti vataure, kana kuti ndo zvimwe zvacho zviri kupfuurira mberi zvichiitwa. Zvakafanana nokuti tine vanhu vakasungwa dzikira pera riya nokuda kwemaprotests akaitika muHarare, asi hatisati taona vanhu vakasungwa maringe nokuurayiwa kwakaita vanhu. Ava vanhu vamwe vakasungwa vakasungwa nokuti vanonzi vakapaza midziyo. Handisiri kuti kupaza midziyo kwakanaka, kwakaipa chose, ende varipo vakadaro vanofanira kurangwa. Asi hazvibviri kuti tikoshese kupwanywa kwemudziyo kupfuura upenyu hwemunhu. Saka maitiro akaita saiwayo anoramba achiunza mamwe maronda matsva. Saka kusvika tarevesa, kusvika taziva zvati kuda kuita, handioni national healing and reconciliation zvichiitika.
Iye zvino vamagaya tiri kuunzwa mumatunhu akasiyana siyana, vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera mapato anopikisa vari kushungurudzwa. Muri kuona here paine matanho anozoita kuti nyaya dzakaita saizvo dzipedzwe mukurudziro iyoyo yekupodzwa kwemaronda nekugarisana kwakanaka?
Zvinogona kunetsa zvikuru sei tichine hurumende yatinayo. Sekutaura kwandogara ndichiita, chikonzero tiri kuramba tichipfuurira mberi nemvonga mupopoto uye nokushungurudzwa kwevanhu vanenge vachisapota mabato avanoda inyaya yokuti vari kutungamirira nyika iko zvino havarevesi pamberi pevanhu, havarevesi pamberi paMwari. Rurimi rwavo rwakazara neunyengeri.
Nyaya yekuti vanhu vange vachigarisana nekupodzwa maronda haisi yatanga musarudzo dzegore rino, Bishop Magaya. Zvinhu zvagara zvichiitika makore ose nekurudziro iyo ichigara iripo. Chii chiri kuita kuti hurumende inonake kutora matanho?
Ndinofunga kuti inyaya yekuti vamwe vacho vakaita umhondi, vamwe vacho vakapaza dzimba dzevanhu, vazhinji vacho vari muhurumende. Saka zvoita kunge wagadza mbavha kuti itonge umbavha, kana kuti wagadza mhondi kuti igadzise nyaya dzeumhondi, kana kuti zvinogara zvichitaurwa nevamwe mazuva ano kuti haugoni kukoka mosquito kuti urape marariya dzavo. Mosquito ndiyo inoto konzeresa marariya. Saka ndinoona kunge zviri kukonzerwa nekuti nyaya yeNPRC iko zvino iri inonzi yakahauswa, isahaused muofisi ya vice president, and vanova vane pati iyo yakakonzeresa izvozvo. Saka tiri kuona kunge hazvisi kunyatsoitwa nemazvo. Panofanira kuva nea very independent approach, isinei nekuti ndiani anobatwa nenyaya yacho.
Aiwa, tinotenda zvikuru Bishop Magaya. Manga makateerera kuna Bishop Anselmo Magaya vekereke Zimbabwe Divine Destiny muchirongwa chedu upenyu hwedu, umotanga tichitarisa kukosha kwenyaya dzekugarisana pamwe nekupodzwa kwemaronda anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichitimirare zvakanaka vateereri.
Tinotenda kuna Jonga Kandemiri.
Makore akawanda apfuura, Venezuela yaive nyika yakapfumisa muSouth America, asi zvakawanda zvachinja nepamusana pekutadza kutonga kwehurumende yava Nicolas Maduro. Nyika ine zviwanikwa zvakawanda iyi yadzikiswa kusvika pakuparara munyadza zveupfumi, vanhu vachishaya chikafu chinovaka muviri, kupera kwesimba kwemari yemunyika iyi uye kushayikwa kwemishonga yakakosha. Nyika inofanirwa kunge ichibatsira dzimwe nyika, nyika inofanirwa kunge ichibatsira kuburitsa dzimwe nyika munhamo yava nyika isina tarisiro. Vanodaro mukuru weUSAID vaMark Green. Vanhu vemunyika iyi vakawandisa vari kubuda vachienda kune dzimwe nyika. Chokwadi, tiri kuona humwe huwandu hwakanyanyisa huchisiya Venezuela munhoroondo yenyika dzemuAmericas. Zvinonyadzisa munhoroondo yeVenezuela, uye dambudziko iri riri kukonzerwa nevanhu. Vanhu vakawanda vemuVenezuela vari kuenda kuBrazil nekuEcuador, vamwe vachionekwawo vari muCaribbean, asi vazhinji vavo vari kuenda kuColombia. Mazuva ose vanhu zviuru zvishanu vari kuyambuka zambuko reSimon Bolivar vachienda kuguta riripedyo kuKuta. Vamwe vanopfuurira, asi vazhinji vari kusara vari muKuKuta. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende ya America pane zviri kuitika muVenezuela.
Nao mashoko iwaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 25 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana Emerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho. Silengxoxo lengcwethi kwezemithetho sihlaziya imbiko ethi abelungu beSouth Africa sebethathelwa amaplazi bebulawa.
If ungajonga even nenhlangano kwi-organization ezimela amalungelo abantu ezase South Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa.
Kuhlelo liphuma le ndaba lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli wamabandla aphikisayo wakumanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa eyihlonipha imthethwandaba yelizwe akayikwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court izolo. U-Chief Justice Luke Malaba ugcizelele ukwethulwa ngabe-Commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho abe-Zimbabwe Electoral Commission i-ZEC ababetha umkhokheli wezano PF umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa ukuba nguye wanqoba kukhetho lukamongameli olwenziwayo ngenyanga edluleyo ekupheleni kwayo. Umongameli Mnangagwa ugcotshwa ngokusemthethweni kusasa ukuba ngumongameli welizwe okweminyaka emihlanu elandelayo emkhosini ozenzelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa ethe uvulela amasango uChamisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye, kodwa uMnangagwa kacacanga ukuthi bazasebenzelana njani. UChamisa utshele umhlangano lentathe lezindaba obusenzelwa esigodlweni sebandla lakhe le-MDCT iMorgan Richard Tsvangirai House ukuba uZulu weZimbabwe kaphiwanga isinqumo esiyiso ngemva kokuba umthethwandaba we-Constitutional Court wale ukulandela isicelo sabebandla sokuba kusetshenziswe ubufakazi beziphala zamakhompyutha amaseva ngesilungu asetshenziswa ngesikhathi ukhetho lusenziwa.
So this whole thing to say there was no evidence is not correct. There is a letter here of our
akusiqiniso konke lokhu osokukhulunywa ukuba besingela bufakazi obaneleyo.
Isaphina leyi ikowade kungaziwa ngabantu abaningi beZimbabwe ukuthi ama-results ebesithi okwekusenza sibekwazi mpela mpela okungela kuthandabuza ukuthi uPresident Nelson Chamisa wawina yikuthi besile ama-results ayethethwe awezeke ayeqondile lama-results lawa afihliwe.
USibanda uthi kungalesi sizathoke bengasemukeli isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. UChamisa uthi akayi kuphatheka kiwo emkhosini wokugcoba uMnangagwa lanxa waya emkhosini ofanayo ngesikhathi egcotshwa okwakuqala nyakenye. UChamisa uthi ubufakazi abalabo obungasetshenziswanga emthethwandaba ngoba kuthiwa bafika isikhathi esivunyelwa ngumthetho sesedlule buveza ukuba wathola amavoti ayizigidi ezimbili lasithupha 2.6 million esithi uMnangagwa yena wathola anga pansi kwezi giti ezimbili i-2 million. Uchamisa uveze njalo kuba loke esalindele impendulo kuncwadi zakhe azibhalela abenhlanganiso ezibalisa e-SADC le-African Union ukuba bangenele kudaba lweZimbabwe ukululungisisa ngoba kungasidaba oluphazamisa ilizwe kuphela kodwa kungoluphazamisa isigaba sangezansi ye-Afrika yonke kanye lezwekazi le-Afrika jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usechayele ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza umnumzana Nelson Chamisa ukuthi amukele impumela yomthethwandaba we-Constitutional Court.
Direct from Washington, the voice of America.
Gambe ele South Africa lizagcina selingena kudaba lokuxotsha abalimi abamhlophe abanye bebulawa njengalokho okwenzakala eZimbabwe na. Lokhu kube ludaba egudwini kuyona le iviki ngemva kokuba umongameli Donald Trump wele Melika ngembiko yakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeTwitter ethe usethumeze iziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthi ziyehlolisisa ngokubulawa kwabalimi abamhlophe kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba, uNomfundo Mkhize weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Lwazi Mfiyo ecingweni eseCape Town.
Ndingatsho ndikhonfene akho belungu babulawayo eSouth Africa. If ungajonga even neentlangano kwi-organization ezilwela amalungelo abantu South Africa kwakunye nangaphandle ezi-international, akuna report ephumayo kuzo ethi kunabelungu ababulawayo eSouth Africa. Into ifumana eSouth Africa bubugebengu. Ubugebengu obukhona eSouth Africa i-crime nje affecta wonke umuntu okhoyo eSouth Africa, akusiyona ebheke ukuthi wena umhlophe okanye umnyama. In fact, i-strong ubugebengu indlela bu-affecta ngayo abantu eSouth Africa bu-affecta kakhulu abantu abamnyama ikakhulu aba bahlala emikhukhwini, aba bahlala ezilokishini.
Ubungaphawula uthini mayelana ne-tweet ka-President Donald Trump mayelana nokuthathwa komhlaba ngendluzula abantu abamnyama eNingizimu Afrika bephuca belungu?
Kuqala iyasihlekisa leyo nto. Akunamthetho othi baphucwa belungu umhlaba baze bangakhokhelwa. Akunamthetho njalo. Into eyitholayo eSouth Africa yimithetho esileke khona. Le mithetho ekhoyo kudala ikhona ukusuka kwethu adopt i-constitution lapho kusithiwa akubuyiselwe umhlaba ebantwini mara ngendlela eyiyo ezolandela i-constitution, imigomo ye-constitution. So leyo process yokubuyisela umhlaba ebantwini ngendlela e-right ayihambanga kahle because umhlaba usahlele belungile. Abelungu ke eSouth Africa bangu-8% we-population. Thina abantu abamnyama eSouth Africa ba-almost 80%. So umhlaba ikakhulu usahleli ku-8% ongabelungu. Ukhumbuleke xa sikhuluma ngomhlaba asikhulumi nje ngendaba yokuthi no umhlaba nje ubhekile. Sikhuluma ngento ukuthi umhlaba uyakhona ukuthi udle, ukhona ukuthi uzithuthukise. So wawubhekile ukuthi umhlaba ubuyele ebantwini kusho ukuthi abanabantu abathuthuki. So into eyenzekalayo ngokwepalamente seSouth Africa kwiingxoxo ezikhoyo ezithi asikhe sibheke njengoba seyifeyilile le ndlela yokubuyisela umhlaba ngokwemithetho ekhona, ayikho nenye indlela esingaqhuba ngayo ukuthi umhlaba ubuyiselwe ebantwini nabo bathole ukuthi bazibone bethuthuka nabo. So enye yendlela ezibhekayo iphalamende ukuthi singakuthatha kanjani umhlaba othize ukuthi ungathathwa kanjani bangakhokhelwa abo, but akusho ukuthi kuzothathelwa umhlaba wonke. Isay ayisumthetho okhoyo leyo i-conversation ne-discussion, wonke umuntu uyaparticipate including nama-farmer plus nabantu abamhlophe bayingxenye yezo discussions. So if umongameli uTrump uthi kunomthetho la kuthathwa khona umhlaba ebantwini abamhlophe bengakhokhelwanga, akukho nto enjalo.
Ngabe singayiqhathanisa yini iZimbabwe neNingizimu Afrika uma kuzokudaba lezomhlaba?
Ya, ukuqala azifani nje lezi zinto azifanisayo iZimbabwe neSouth Africa. Indlela ekwenziwa ngayo eSouth Africa le nto kuyakhulunywa. I think kumele i-recognize a lot that ukukhuluma akusho ukuthi into yenziwa, and even if seyisenziwa kuzobe kuvunyelelwa ukuthi yenziwa kanjani. Azifani nje lezo zinto zombili. Kuyakhulunyiswana, yonke into yenziwa ngokomthetho njengokuthi sikhulumisane ukuthi le ndlela kuqhutshwa ngayo ukuthi kwakubiya umhlaba ebantwini ayisebenzi, so singenza kanjani.
Lo-ke bekungumnumzana Lwazi Mfihliyo, igqweta ebexoxa icingweni lo noMfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo esebenza lomsakazo weVOA Studio 7 khonapha eWashington DC. Izolo ebusuku kukhale umbhobho endlini kaSkomichi weZeke umnomzana Qhubani Moyo kobulawayo. Kwatholakala ipolisa elilinda umoyo lilele phakathi kwegazi. Kodwa lamhlanje umoyo ulobe ebulenjini bokuxhumana obeFacebook esithi ipolisa leli belifuna ukuzibulala ngombhobho kodwa lasila. Sikhuluma nje lisesibhedlela.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zesigaba seMathabeleland South zithi zimangele ngesinqumo esithethwe lidale leConstitutional Court kodwa zithi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane ayakhe isizwe aqhubekele phambili. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi zithi bezingakhangelelanga isinqumo esethulwe emthethwandaba kodwa kungasenani sokuyisikhathi sokuthi uZulu eZimbabwe abambane ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuvele kwazikhanyela ngolwesithathu lapha amanzi abegelezela khona njalo isinqumo esethulwe izolo asimangalisanga.
Sasivele sikwazi ukuthi vele okuzaphuma kuyini njalo vele bazakunika bani. So kuthe noma impumela siphunga zange tisimangalise. Sale sabakwazi ukuthi hayi kuzathi hayi sahle sikwamukele kunjalo njengoba vele sokuhle kwaphuma kunjalo. Akusela kutshintsha njengoba vesiyo nikhotilana vele yiyo eyokuvele ukuthi khona kayiphikiswa kayithiwani. So vele sokumele sikwamukele konke kunjalo kodwa-ke hhayi abantu badanile kakhulu ngento yakhona le yenzakileyo le.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Themba Mangena oyentepe othi sekusalele kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athuthukise ezomnotho.
Sedlosedlo sembele khona ukuthi azakale sakuthi khona kukhona lo mizala ndela kulokho funa imali akulamali akulamali khona bese kuthiwa akulamali uthole osiphathelele thile imali engaka so phathe ebhenki kuthiwa akulamali umoya uphethe ama-100 amatsha.
UNkosazana Sibonile Gumbo efumugwe uthi uyakwamukelwa ukukhethwa kwaMnangagwa ukuba ngumongameli welizwe njalo lethemba lokusasa elithukela.
Le isikhathi esincane angene ngaso sibona ukusiba lotshintsho.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu eManama uthi sekhangelele ukuthi kube le nguquko empilweni yakhe njengoba sewucacile ukuthi ngubani umongameli welizwe.
So ngakho besicela ukuthi njengoba sikungene uba uMnangagwa busihlengisele umahluko ukuthi kade sisokudosa ikhanda elitsha kalisedlo lelikhanda lakudala ebelikhona. Silezinye izinto ezinjengama-regeshini anjengaboraslas labomankokoli into esizafa kudala lezo. So kakuzama ukuthi kuvuselele khonapho ukuthi abantu abanye abakwanisayo abazizwa besaqini labatsha bahambe bayesebenza lapho basebenzela izimuli zabo bakwazi ukuthi baphilise imuli zabo.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Patriotic Ndlovu uthi umongameli Mnangagwa kumele angabandlululi ngezombusazwe lapho sebumba uhulumende wakhe.
Abumbe futhi uhulumende womonyano ovuma nxa zonke kungakhathalekile ukuthi lo ngwebandla elithile lo ngwebandla elithile kodwa uma umuntu ekhephebhu ukuphakamisa umnotho welizwe abe ngoba kulolo hlelo laye lokuthi athuthukise ilizwe.
Umongameli Mnangagwa uzaxoxwa kusasa esigodlweni eHarare njalo uzabusa kweminyaka emihlanu elandelayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafowe.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lomnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDCT. Kala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi sekuyahamba njani kathesi sizwa kuthiwa aliyamukeli okwethulwe ngumthethwandaba. Ungasitshela ukuthi kuyahanjwa njani phambili?
UPresident Nelson Chamisa namhlanje wenze umhlangano lentathele izindaba wazazisa ukuthi kulenhlelo ezinengazithatha ezigoqela ukusebenzisa amalungelo abantu aku-Section 59 ye-Constitution yeZimbabwe. Kulezinye njalo izinto abizingazi uPresident Nelson Chamisa ezifana nokuthi kunjenje ukhulumisana lamagqwetha asemtshela ukuthi okuthiwa i-legitimacy kuba umkhokheli welizwe ayisikho lokho uphonga kuthiwa wena ule ofisi njalo hlale State House uba umkhokheli welizwe ukuthi ulabantu bakhokhelayo njalo abavumayo ukuthi ngobakhokhelayo okuthiwa i-legitimacy. UPresident Nelson Chamisa waziswe njalo ukuthi nxa kukhangelwe umthetho we-Constitution yeZimbabwe yena nguye u-president o-legitimate atshiwo ukupho ngokuqanjwa nje ngamaqembu afuna ukutsho njalo.
Kanti manje njengoba umhlaba wona ubukhangele emthethwandaba okwenzakeleyo, usithi umthethwandaba usithi wona akulabufakazi, wona umhlaba uzawuthatha njani udaba lona olobufakazi?
Akekho umuntu osemhlabeni lapha okukholwayo lokho okukhulunywa ngumthethwandaba oqale ngokuthi wona uthi kuthiwa amanumber kaso ma-facts. Khonokho kuvele kwadundubalisa abantu abaningi babona ukuthi kudlalwa ngesikhathi. Siyazi ukuthi kunjenje baningi kakhulu abakhokheli bamazwe athize lase-Afrika akhulumisana no-President Nelson Chamisa ngalo lolu daba lokuthi kuyakhanya ukuthi le nto eyenzakaleyo iyinhlekisa, iyamangalisa, njalo kukhanya ukuthi phokwenziwa nje emthethwandaba kungalandelwanga i-evidence ekade ikhona emthethwandaba. Esihlala sikutsho nsuku zonke ukuthi umuntu angabuya kowathi u-10 plus 4 ngu-40. Wena nxa usumphendula umqondisi ukuthi hayi bo, u-10 plus 4 ngu-14, kakudingi new evidence leyo ebekhulunywa waza alanje ukuthi hayi u-10 plus 4 ngu-14. Njalo okunye okufanele sikunanzelelise kakhulu yikuthi thina sihambe u-president Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba esiyakhuluma ngodaba lokuthi izek gayina credibility ukwenza kwayo kakuphumeleli eda izinto zingaphumi amanumber abo kawaqondakali ilokhu faka abo 2 plus 2 equals 5 abo 3 plus 3 equals 17. Ngalokho-ke sathi hayi umthethwandaba kawukhangela ukuthi izek inesiqiniseko yini esokuthi ingabe ibambe umsebenzi wokhetho ngendlela emqoka njalo ephumisa into ekhanyayo.
Manje nxa sikhangela phambili kuyikutsho ukuthi phela kungaqhubeka kunje size siyefika kukhetho oluzayo, kuyabe kungela sisombululo kudaba lolo okutshengisa ukuthi lingagcina la kukhetho lwakhona lingangenanga.
UPresident Nelson Chamisa utshilo namhlanje ehlangana lentathelo yezindaba ukuthi yikho lokho asekukhangelela ukuthi enye yezinto afuna ukuyilungisisa azalisana layo kabuhlungu njalo akhulumisana layo ney'nkokheli zamanye amazwe, yiyo le enye ukuthi nxa sesiya kukhetho olulandelayo kufanele kulungisa indaba ezifanakazele zokuthi ama-ballot paper agcinwa ngubani, aphrintwa ngubani, njalo kuvunyelwana zinto ezifana laziphi ngodaba lama-ballot paper, ngodaba lwe-voters roll. Indaba zonke lezi ezakhulunywa ngupresident Nelson Chamisa ukhetho lokungenziwa kwathiwa hhayi kazifanele zilungise ukwenzela ukuthi kungaba lokuphikisana ngembana kokhetho kwazakala ukuthi hayi siza kuyakhangela laphana nalaphana laphana ukuthi sibone into okonakaleyo kuphi. Kunjenje lanxa ungavuna ama-ballot paper siyakwazi ukuthi agcinwa izanu izanu ebisenze kuthandayo ngakho ukuthi wathiwa sealed into e-sealed anti zisilwa ngabantu yini abantu bona bakwanisa ukuzikhipha futhi babe bazisile. Uzulu weZimbabwe lo mhlaba wonke jikelele awulahlekanga kule qiniso elokuthi udaba lo ballot papers lo dabalo ukuthi iMBC Alliance ngoba presidential samisa abangaqinisekanga ngalo athi hayi luqhakathe kangako hayi beliwaqhakathe ngoba sazi ukuthi ama ballot paper agcinwa izana
manje phansi kwenhlelo zenu zokulungisisa lolu daba ukutshengisela lukukhona yini emicabangweni yenu
wonke amalungelo abantu bezimbabwe aphuma ku constitution kumbe singathi kusekelo sombuso welizwe alungele ukuthi umuntu oZimbabwe awasebenzise uphume egcekeni uphezulu sithamisa wathi loba ngubani loba zintatele izindaba zilelungelo zokutshengisela okusemthethweni nxa kuyikuthi kukhona ukugulunguna kumbe kukhona ukungazwanani ngezomthetho lo kumbe lohulumende okufanele ukukhangelisiswe kulungisiswe yikho lokho esiza kwenza
hayi uyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyavalelisa ngiyabonga ukuba lali ngibalaleli
hayi lathi sibonge lo-ke bekungumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumi sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDCT Alo balaleli ngumsakazi weStudio 7 osakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC lamhlanje ke lilami owenu uChris Gande okwamanje sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano weMDC Alliance. Sicubungula isinqumo esisanda ukuthathwa ngumthethwandaba weConstitutional Court esokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye ngempela uMongameli njengalokho okwanqunywa yikhomishini yeZEC kulandela udaba olwaluphikiswa ngumanyano weMDC Alliance lisithi owanqobayo umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo Nkosazana Ndlovu. Ubona kusenzakalani iminyaka le emhlanu elandelayo?
Ngibona kusenzakala khona kuyani kwakuvele umhlala kusenzakala. Ayisibona isizathu sokuthi singathi lutho ngoba izani isikhathi sonke nxa siya kwi-electing kumele litshele ukuthi kuzaba le misebenzi kuzaba lani okungekhoyo so vela kulalutho akulatshintshi lokho kufana lokuthi khonokhuyani okwakuvele kukhona umgaba esesekhona ngoba inkalakatha into ele-problemu yizani asomuntu oyedwa yizani as a whole so akulalutho i-economy njengoba nizile vele u-Trump esehle wathi ama-sanctions sina sicabangela ukuthi vele siyavuyela ku-2008 lapho kwakungaphela zinto ezitofu ungacabanga ukuthi after ukukhitshwa kwamgabe ngekhulu aphana wathi after 100 days sizabona imali siba khona up to khathesi akunayivinikent akunanto ekhona konke kuyafana so i-change yabo ivela ngathi khonapho after ukungeni-election
kodwa siyake simuzwe na uMongameli Mnangagwa esithi uzimisele ukusebenza lamanye amazwe njalo siyake sibona amazwe anjengaboBrithani ingani afuna ukusebenza laye
mehluko uyabuvela ngapha amakhiwa phela abe le nto yayayifunayo and again khona ukuthi engxenye bebengasebenza laye ngabanikazange kulawabantu abangalaqala ababengathwalanga imbubhu laphandle so ngemva kwena liyani indaba yezala layo umhlaba wonke usukhangele ukuthi izemhlobo bani elibulala abantu kungathi zathi umuntu oyesile lakhe apho ngukuhlela izwe lezi ukuthi indaba iprotesti ukuthi i-election iwumile kube kanti ne-constitution gate iyakuvumeza khona ukuthi abantu kumele batshengisele nxa belento abangayisiseki ngayo khona ukuthi siyathatha umbhubhu ubulale umuntu ongathwalanga mbhubhu ongalayizini lezi
liyakholwa ukuthi ngabe bekunqobe uMnumzana Nelson Chamisa bekungaba lo mahluko elizweni
kakhulu ngoba ingqondo zisesentsha kupresident Nelson Chamisa unamaceba amatsha angafanani lalawo yezanu p f awusezeubuse 38 years ubuse uthi ngenyenyenye lathi nyenye ngomnyaka wesi-38 uzawini election itshintshi lutho yethi ubhala wadilize izinto for the past 38 years lokhu dilize So isiqiniseko sokuthi ngeminyaka ye-38 uzalungisa izinto zivela la. Akube kungena omunye umuntu omusha nengqondo ezintsha ozasebenza ngengqondo ezivumzayo, khona ukusebenza ngengqondo zokuba ngukhulu. Xa usiluphele vele ikinsi yi-capacity yakho vele kayisekho.
Sikhuluma nje umumo womnotho oselizweni uphethe njani abesifazane ikakhulu?
Lokho vele ungakhulumi ngakho, ngoba okokuqala thina abantu besifazane vele uyabona izimnca kuzakuya kwi-elections. Siyesibeka lokuthi siphatheke ekhetheni lama-primary, ngoba thina kasivele kasila mali sisenziwa ngumumo welizwe. Khathesi kunje ilizwe linje kalilasenta lilanto elilayo. Umama nguye omele abona ukuthi abantwana badlile bahambile esikolo, yonke into i-right ngekhaya. So kugcina vele konke kubuya kumama konke khona lokhu ukuthi vele umnotho welizwe vele awushoze wafa walunga. Kungaba yimhloli ulunge, kodwa thina abanye nazilongeza siphila ngithemba ukuthi 5 years izadlula, ngoba amboni ukuthi i-election eZimbabwe yilo ncedo. I-election ukuthi abantu nje bazikholisile bahlale kuhle bona, lina libe lokho lidukela lisiya phambili.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, lona elikumanyano we-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, lo ngomsakazo weStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Ingoma kaKelvin, ingoma ethiwayo na uxolo kumbe kuxola. Hayi, isikhathi sesiphelile, wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uthi kasoze amukele isinqumo somthethwandaba esithi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa ozagcotshwa kusasa nguye owanqoba kukhetho.
sixoxeke lengcwethi yeSouth Africa isitshela ke ngokuthathelwa kwabelungu amapulazi. Hayi ke silugciba lapha uhlelo, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.